na moto zoti ndiye mumomo yezvino zvanzame iwe zvichakune muboyisi wako usine chunhu iwawo chunhu muzitangire zvinhu life yenyu nhari yakunopofadzei muri too muchikura zvichakune chimukomana chako pacha chisine zvunhu mutange mushinda yenyu muchizvidakira zvenyu hapana unozvikomba pana unotikomba siyanai nokunyendumba nemotikari motikari hamunhupi
muranda wamwari soko ndarinzwa siyani ndakakumbira changu patsangu mambo muranda wamwari soko ndarinzwa siyani ndakakumbira changu patsangu mambo ndafugaba pasi oni ini ndakachembera changu pachangu mambo zvino ndafugaba pasi oni ini ndakachembera changu pachangu
Chimango chomu mambo achina ndima.